Nigeria iri kurwisana nekubirwa kwesarudzo izvo zvatara shanduko muutongo wejekerere muAfrica. Zvichitevera sarudzo dzemuna 2023 dzisina kufamba zvakanaka, nyika iyi yakatanga musi wa4 kurume 2024 urongwa hwekutonga vakaparadzi mhosva. Nyaya iyi yabva kuna Emeka Gibson, mutoro wenhau weVOA ari kuAbuja. Mune chiitiko chakakosha, vanozana nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu vanofungidzirwa kuti vakapara mhosva vakatarisana nekutongwa nemhosva dzavakapara musarudzo dzemuNigeria. Sangano reNigeria Bar Association pamwe chete neIndependent National Election Commission vakaparura urongwa hwekunzwa nyaya idzi mumatare emuNigeria yose kubva musi wa4 kurume 2024 vachisimbisa kugadzirira kwenyika mukupedza huori munyaya dzesarudzo. Vakuru veIndependent National Election Commission pamwe nemapato ezvematongerwo enyika vari pakati pevakatarisana nekutongwa. Zvizvarwa zveNigeria zvakaita sava Stephen John zviri kupembedza zvakanyanya danho iri seriri mugwara rakanaka. VaJohn vanoti,
kwatiri kuti tichenese maitiro esarudzo dzedu, panofanirwa kuonekwa kuti vanotyora mutemo munguva dzesarudzo vatongwa, kuitira kuti zviodze mwoyo yevamwe vangazoda kuteverawo nzira iyoyo.
Kubirwa kwesarudzo idambudziko ranetsa Nigeria kwenguva yakareba, izvo zvakanganisa chivimbo muutongi hwayo hwejekerere. Ndosaka zvizvarwa zveNigeria zvakaita saamai Igwe Friday zvisati zvave kutambira kuti zvinogadzirisika. Amai Friday vanoti,
in a country like Nigeria,
munyika yakaita seNigeria mune mhirizhonga yesarudzo. Wakatora nyaya iyi kuenda nayo kumatare edzimhosva usati watomboziva nyaya yacho haina kwainotomboenda.
Aka ndeke kutanga kuti Nigeria itonge vanhu vane chekuita nemhosva dzesarudzo kunyanga hazvo zviri mubumbiro remitemo. Sangano reNigerian Bar Association riri kupa rubatsiro mune zvemutemo pachena kukomisheni yesarudzo kuitira kuona kuti vakazvidza mutemo wesarudzo vatongwa zvinokodzera. Pavanhu vakasungwa nemapurisa eNigeria munguva dzesarudzo dzenyika muna 2023, nyaya mazana maviri negumi neshanu dzakaiswa kumatare, zana nemakumi mapfumbamwe nenomwe dziri dzine chekuita nesarudzo. Nyaya dzose dzinotongwa mumatare emazuva ose sezvo Nigeria isati yaumba dare rakazvimirira rinoongorora mhosva dzine chekuita nesarudzo. Vajide Ojo vanove nyanzvi munyaya dzesarudzo nekutongwa kwenyika vanotara kupindira kwezvematongerwo enyika sechimhinga mupinyi chikuru mukurwisa mhosva dzine chekuita nesarudzo.
Ngatisave netarisiro yakanyanya. Ivo vari muchikwata chezvematongerwo enyika ivava ndivo vanonyanya kuwana cheuviri kubva kumhosva dzesarudzo. Saka havasi kumhanya nekuti kudzika mitemo yakaomarara kana kuumba komisheni yakazvimirira kuti ione nezvekutongwa kwemhosva dzesarudzo zvakafanana nekuzvipfuura mutsoka. Nekudaro havasi kukasika kuona kuti komisheni inotonga mhosva dzesarudzo yaumbwa kuburikidza nebumbiro remitemo.
Mhosva dzakasiyana-siyana kusanganisira kuwirirana kuti vanhu vabiridzire, kutyisidzirwa kwevavhoti, kutengwa kwemavhoti nemhirizhonga zvakaonekwa musarudzo yapfuura. MuNigeria mhosva dzesarudzo hadzina nguva yakatarwa yekuti dzinge dzatongwa, kusiyana nekugadziriswa kwegakava resarudzo, izvo zvinozoita kuti zvitore nguva yakareba inosvika mwedzi yakawanda kana kutosvika mumakore akawanda. Apo nyaya dziri mumatare, vaOjo vatsinhira kukosha kwekutyorwa kwetsika yekusatongwa kwevamwe kuitira kuumba chivimbo muvanhu.
Panofanirwa kuwiriranwa kumusoro ikoko kuitira kupedza nyaya dzemhosva dzesarudzo. Hazvitipe chimiro chakanaka sevanhu vakachangamuka, senyika ine utongo hwejekerere.
Senyika ine vanhu vakawandisa muAfrica, kubatwa kwesarudzo zvakanaka kunopa chimiro chakakosha zvikuru mudunhu rese. Mutemo weElectoral Act Reform wa2022 uchangobva kudzikwa wakaradzika hwaro hweutongo husina tsvete huri pachena, uchipa tariro yesarudzo dzakajeka dzakasununguka mune remangwana muNigeria. Kuti hurumende yeNigeria ingazvisvitsa mukuita muchero here? Sarudzo yemutungamiri wenyika inotevera ichaitwa muna kukadzi 2027 ingangounza dzimwe dzemhinduro. Nya iyi yabva kuna Gibson Emeka, mutori wenhau weVOA ari kuAbuja kuNigeria.